A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, June 3rd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the economic crisis in Zimbabwe.
And to join our discussion, you can phone us directly right now at 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also catch us on the internet. We are at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. And don't forget, we are also live streaming on all our Facebook platforms. So if you haven't liked us yet, please go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the economic crisis in Zimbabwe.
And the Grain Millers Association has increased the prices of millimeal, flour and salt at a time when Zimbabweans are struggling to make ends meet due to the current harsh economic situation in the country.
Zimbabweans say the RTGS dollar and bond have almost become useless as most shops are no longer accepting them as a form of currency. Shop owners in Plumtree, Cholocho, Bidebridge and other areas are now demanding rands instead of the local bond and RTGS.
And indications are that most workers, including teachers, want to down tools due to the declining economic situation in Zimbabwe.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number, again, 001-202-619-2077.
Ah, ngibo. Kana muri kunge muchiwana muri pachirongwa chedu parizvino, nasi pachirongwa chedu cheLive Talk tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Panguva iyo varairidzi vachitungamirwa nesangano reATUZ, Rural Teachers Union of Zimbabwe, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vari kuti ivo vari kuda kuramwa mabasa vachigununguna nemari dzavari kuti hadzisuva kwanira. Vari kuti ivo vari kuda kuti vawanikwe ivo vachitambira mari dzavo mumari yekunze yema US dollars. Regai timbonzwa kubva kuna vaObert Masaraure vesangano reATUZ pamusoro pezviri kuitika nechikumbiro chavo.
Isu tinoda kuti hurumende itipe mari yatiri kutambira on average $500 iuye iri maunited states dollars payaisirwe Dakar tichiitawo masavings tichitokwanisa kubhadharawo medical health care tichikwanisa kutotengawo zvimidziyo inobatika. Zvinopatanga zveshe izvi mari yedu yabva pa500 US kudzikira kuenda kunana 50 US dollars. Saka tiri kuti ngavadzorere mari pavalue yedu yainge iri pa500 dollars. Kana vashayisisa 500 votipai zvinoenderana nerate iriko yeinter bank. Sezvo zviri izvo zvakabvumirana izvinhu ivo muri kana vachitaurira ko dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makontrakta anga ari emaus ngaavachibhadharwa neinter bank rate. Saka murayiridzi anofanira kunge achitambira 500 US kana vada kupa maratgs ngavamukaukuletere nerate inenge iriko mwedzi uno pamwe tingadai tichitopiwawo iri 4500 pamwe tingangoshingirirawo tikaritengeta mhuri dzedu tikakuchengeta. Pakupera kwezuva tichiri kucompaila yedu data rose asi pamid morning 52% yevarayiridzi ndovanga vari kumabasa kumaruzevhu asi vamwe vavo vanga vachitodzokerawo kuti Zimbabwe mushure mekunge vavana news dzekuti varayiridzi vaATUZ havasi pabasa. Saka tiri kufara kuti zviri kufamba zvakanaka asi hurumende iri kuramba ichivhundutsira vanhu state vamwe memba dzedu dzimwe nhengo dzedu dzaakutotiza munyika.
Avo vanga vari vaObert Masaraure vesangano reATUZ vanga vari kutaura neStudio 7. Regaitinzwe zvakare kumutevedzeri wegurukota rekufambiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanga vari kutaura ivo pamusoro pekushandiswa kwemari yekunze sezviri kukumbirwa nesangano reATUZ kuti ivo sehurumende vanozviona sei.
Ya, hurumende ipapo inoda kuti kune vashandi vehurumende vanzwisise kuti tiri mu nguva yatinoti multiple current period. Saka mu multiple current period medu muekonomi yedu munoshanda maus dollars, moshanda marand, moshanda yakataurwa nereserve bank ecurrency inonzi RTGS dollars, kusanganisira nemabond notes. Saka ndo macurrencies ari kushanda iwayo. Saka kana tabva mukushambadzira monetary policy yedu, tinenge tichida kuti titeveze zvakataura monetary policy imomo. Saka monetary policy yedu inotaura kuti RTGS dollar ndiro dollar rinogamuchirwa kumagovernment department hose, kureva kuti ndiyo mari yatinogamuchira patinenge tapa maservices kune vamwe vanhu, uyezve ndo mari yatinopa zvakare vashandi vehurumende kuti vaende nayo semuhoro kudzimba dzavo. Saka izvozvi kana mukatarisa mashops, mukatarisa maservices ose hurumende, zvose zviri kuchajwa in RTGS dollars. Saka hakuna ka chikonzero chingazokonzera kuti vanhu vashandi vehurumende vati vada kupuwa mari mumaus dollars, nokuti maus dollars haisiyo mari yatiri kuena sehurumende. Mari yatiri kuwana sehurumende imari inonzi RTGS dollars, ndeiri kubhadharwa iyoyo. Saka izvi zvokuda kupuwa maus dollars zvinokuda kuti wasvika pachitoro chiri kutengesa nemaus dollars, kana kuti une hama enda kumboenda kusouth africa uda kuchidza maus dollars utsvake marand kudaro, haisiriyo polisi yehurumende. Hazvizvo zviri kuitwa nehurumende panguva yatiri inoyi. Minister of Finance akajekesa pachena kuti magovernment departments angava madepartments anotoresa vanhu mapassport kana madepartment eagriculture, vose vanga vachichaja maus dollars kana vanga vakuda kupuwa mari yemaus dollars, zvakanzi izvozvo ngava tsvete pasi, nokuti mari inogamuchirwa munyika muno inoshanda kumacivil servants inofanira kushanda kubusiness iRTGS dollars.
Avo vanga vari ivo mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura neStudio 7. Vanga vari kutaura ivo pamusoro pekushandiswa kwemari yekunze, tichiona kuti sangano reAtuze riri kuchema iro kuti varayiridzi ngavawanikwe vachibhadharwa ivo muhoro wavo nemari yemaus dollars gifts.
So for the benefit of those people who can't understand, Shona, what was Obet saying? And
Obet was actually advocating for teachers to be paid in U.S. dollars. So he was saying that because of the way that the U.S. dollar has really depreciated, he would like to see the government paying them in U.S. dollar or rate the payments. So instead of just saying, you know, it's 1 to 3, they must rate it at the current rate of that day. And then Energy Mtodi, the deputy finance, the deputy information minister, was actually saying it's not government policy to pay anybody in U.S. dollars. So he's saying the minister of finance, Professor Ntuli Ncube, has outlined in his monetary policy that the government will not pay anybody in U.S. at the moment. And also there was a question on, but why are other government departments actually charging for services in U.S. dollars? Because we see when people go out of the country, when they are coming back, we're seeing that Zimra in some instances has been charging in foreign currency. So Mr. Energy Mtodi says that's not, it shouldn't be the case. So it's interesting, you know, different dynamics.
Yeah, like in Plumtree, Cholocho and other areas, you know, they're demanding the rand. They are not accepting the bond and RTGS.
Yeah.
They're saying they're non-existent. So I think it's a crisis in the country. So Zulanda, spoken ngako lamhlanje, sikhuluma ngokwenzakala kwele Zimbabwe, umumo wezomnotho nganisumubi okunye okumangalisayo. So sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngodaba lolu, lisiyethekelele khonapha-ke kufacebook zethu, sile VOA Studio 7, VOA Shona, le VOA Ndebele. So lingene khonapho sixoxisane sibaningi. Njalo nxa lisizwa kuhle khonapho-ke kuradio emsakazweni, lienelisa ukuthi lisifonele khona manje litsho ukuthi likubona njani okwenzakala eZimbabwe. So ke ye asitshani sibaningi sizwe ukuthi singathini. So ke khona manje sizwile-ke umnumzana Obet Masarawul yena omele ababalisi emaphandleni uthi okwenzakala kwele Zimbabwe kungazani kuyamangalisa kakhulu. Ngakho ke basukumethi bona ngababhadalwa kumbe bazithole iholo labo ngama-US dollars. Kodwa ke umnumzana Energy Mtodi okurhulumente uthi hayi bantu ele Zimbabwe alikhangeli khona kokuthi ngama-US dollar, kodwa lisebenzisa imali enjengamabhondi kanye namaRTGS. So asixoxe nisibaningi silobani khona pake enkundleni.
Would like to welcome all those that are actually live streaming with us. Tinokuchingamidza ivese varipa live stream yedu parizvino. Tina Courtney Paul January, I'm watching you from Kairicha in South Africa. Kennedy Mukunakanza, I'm watching you from Johannesburg. CBD Festive Nyeketa, arikuti ari ku Cape Town. Hans, how are you guys? Saka Gibbs, Hans, hello. Kanyo Mweni, arikuti hello everybody out there. Arikuti Roma Fungiro yake Bright Mashemba ari ku Cape Town. Kutuona pano, Mazemen Moyo, Hanzi, I'm watching zvangu. Saka pinda muchirongwa mutauro pfungwa dzenyu. Kuti munoona sei zviri kurongwa ne vatingati vevarairidzi nyanya vekumaruva. Tanzwa vaObet Masarora vachitaura ivo kuti vari kuda kuti vabhadharwe nemari yekunze. Vamutodi vachiti kwede. Kwete, saka pinda muchirongwa atitaure. Discipline Gibson Madanira ari kuti ko iye vamutodi vanooraho ne RTGS here. So he is asking actually that kuti does the minister get paid in RTGS? So it would be interesting if we can actually get him one of these days to answer that.
So now we are joined by former Cholocho Senator Mr. Pilif Kaule, who is also a business person in Cholocho. Former Senator, how are you?
I'm fine, good, and you, my brother?
We are very fine. And how is Cholocho?
Oh, Cholocho is okay. Cholocho is okay, my brother.
We are told that in Cholocho, shop owners like you are no longer accepting any RTGS and bond notes. What is going on, really?
Yeah, there is a lot of confusion that is going on, especially on the on this bond note. Or business people, some of them are no longer accepting bond notes, but. Remember, my brother, bond notes, this is our money. This is our money. And why people are not accepting the bond notes, it's just, you know, I really don't know why.
But how are you making your own money, Mr. Kaule? How are you making your own money when you are getting RTGS and bond notes? Because when you are placing orders in different places, they are demanding US dollars. So how do you make your money if you are a business person like you?
Yeah, wholesalers in all these other places like Cholocho and Blawai, they accept bond notes, they accept RTGS. But it's only that the problem is the prices are increasing almost every day. So this is the problem. When you make a place an order today, and again tomorrow the prices have changed. So that's the confusion that is around this RTGS thing.
Yeah, what do you now say? Imali ya kupo wenza jan baba kauli. Nasi ndevele si.
Imali ya super kids ngoba katesi ya RTGS le ama bond na la ifukulima ngao vele ya super ngoba katesi ngao usuatuele usiatenga ngali ema useba tata sini yota ke usupo yukutu ama prize hako na sayi kwela suku zongi. But ubu nyono ngati sika ngelane la wotina nyi habanda sika veli sanga hapa uriki le ngapha kweyamathebeleni kakhulu ikuthi abantu bakithi abaningi base-South Africa ngale abantu abaningi baphethe amarandi yiyo abasebenzisayo la okuthi uma sokusuka lapha amarandi siwatholile sokumele njalo uphinde uyesebenzisa wona amarandi usuwagugulela njalo emalini leyi eyiyo edingakalayo ukuthi ithenge nayo ema-wholesale.
Hayi, siyawuza kakhulu, sicela ubambe khonapho Marvelous.
I worry gate mboona kuti pane vatereri vedu vazhinji Gibbs. Today there's a lot of people that actually wrote in that want to come on. Yeah, she's actually on top of the list of people that were writing in on our VOA on our Facebook page. Hello, Cynthia Makadi. Aiwata fara chaizvo because ndima aita mumwe wokutanga kunyora ipo panapa pane post imwe yatamboisa saka tinofara kunge tiinini. Muri kupi Sister Cynthia?
Ndiri muHarare Waterfalls.
Ehe, titaurewo kuti kwakamira sei nyanya panyaya iyoyi yekukwira kwezvinhu nezvimwe zvakadaro. Munoonawo sei zviri kutaurwa nevarairidzi vari kuti aiwa dai hurumende yavabhadhara muhoro wavo nemari yekunze.
I think if our kutoda azvina kutomboshata, it actually makes sense ne zvakaita economy izvezvi. Because Maria vari kuwana aisi kukwana. Unotozoona kuti pamwe pei yako yese yapirwa uchibhadhara rent, but then you have other responsibilities as well. Une mwana wako ari daendawo kuchikoro, uri da kumutengera chikafu. makumba acharungukira every time fuel irungukira. So kana uri kutangira salary yako in bond, hapana chaunotomboita nayo because uchingobva kunoitora ka yatopera usara kumbopedza kana kuita anything. Saka if zvinhu zvacho zviri kutengeswa 15 US dollar, zvifanira kuti zvive zvivi cooking oil 2 liters iri kuita 25 bond kana kuti unonzi unza 3 US kana kuti 4 US. But then isusu hatisi kutambira maningi ma US acho. But zvinhu zvatiri kuda mabasic commodities achakawanda ari kutengwa nema US or nebond but nemari iri pamusoro. So government must really consider kutovapawo ma US dollar iwayo because haisi kutokwana mari yacho.
Mhm. Imimi tombodzokera kwamuri munoita basa ripi uyezve muri kutambiriswa mari yenyu sei?
Ini ndinoita basa rekubheka makeks.
Mhm. Saka pakubheka makeka ya zvinofamba sei?
Because nekuchinjwa kwaitwa economy, I'm forced to charge my cakes angu nema US dollar or bond or eco cash iri equivalent depending ne rate remusiwo. Because kwandiri kutengawo my ingredients they are charging me in US dollars or vanondicharja ne bond or eco cash iri equivalent to rate yemusiwo.
Tomboti dai hurumende yakateerera pari zvino zvii zvamungada kuti vanzwe. Imi semudzimai ari kuita zvemabhizimisi imomo muri kutaura kuti muri kubheka makeke muri kuedza kuti muri irarame, mungada kuti vanzwe kuti chichemo chenyu ndechekuti chii?
Chichemo changu kuhurumende ndechekuti ngavagadzirise nyika. Because easy. I doubt one to bozo chingwa chinoita mari kwavari kumba kwavo ikukuku. Probably vari kutodyira chingwa chiri kutounzwa nendege kubva kuUK or something. But isu tiri kutambudzika muno. They should really put vanhu pamberi because ndozvaakada vakati vanozvikwanisa kuzviita. Ngavatiisewo pamberi. They should really consider kuti saka isu tiri kurarama sei, vana vari kutambura kunze uko, mwana wakurarama asina kudya. Saka ngavagadzirise nyika. Vaito hameno kuti dzimwe nyika dzinovatrasta here kuti vainvesti munomu, but I doubt kuti kune ari kutombovatrasta kana kusafaith mavari. Saka ngavaone zvekuita vagadzirise nyika.
Maybe just tell us the same thing in English. You said you're a cake baker. How are you managing day to day with the state of the economy the way it is?
Because of how the economy is changing every day, I'm forced to charge my cakes in US dollars or bond or eco cash equivalent depending on the rate of the day, because where I'm buying my ingredients, they're also charging US dollars or rand or bond or eco cash equivalent. So if I don't adjust my prices to US dollar, it means I'll be running my business on a loss.
If the government were listening right now, what would you be your plea as a woman who's trying to make it, to make put food on her children's table and the family's table? What would you like them to know? What's your plea?
I'm pleading with the government to please reconsider and make a plan. They should, if they can't make it on their own, let them seek for help from other people who know how to fix such situations, because the economy is really collapsing every day. And if we can get more foreign currency in the country, I think it will be on our benefit, because if people are not earning much out there, I can't be able to make money, because I make money when people are also making money. No one really cares about a cake when they would not have millet meal or sugar in the house. So, yeah.
Thank you so much, Cynthia Katurura. You have a blessed day. Thank you so much.
Thank you.
Bye-bye.
I think we've got another caller on the line. What says over to Slovan? For it, so I'm going to tell
you.
Hey,
how are you?
Sebesithi ngumqhubi kuphe.
Hey, soko sesifile u 2008 part 2.
Kuhamba njani?
Kuzima kakhulu esifile u 2008 part 2 ngoba into azahambi, abasavumi amaRTGS akona lawo lamabhondi ezitolo. Sele sivunela irandi esingelalo thina singalihodi yethu nesebenzayo. Sokuzifananela nje asebenza kawusebenzi kuyafanana vele le mali kawula mali vele esihluphe kokufanana nakathesi.
So much
time go na kwela every day.
sizo kutwa bakhuphule futhi le ntengo ye milimili le sawudo le flower kunjalo
emilimili ngeke ngabona i20 kg kwezinye izitolo zesithi 33 bond. Ngoba ukuthi 33 bondi azo mali encane nxa uyikhangela, hayi imali enkulu kakhulu esibili, especially nxa usebenza ufola 200 nje 300 usiyakhipha 33 uthenga 20 kg yempuphu usalelwa imali. Ngapho umthova nje kusuka elokuthini siye ePlumtown esigada nge-$2 labo abamathesi ngeke sibasuri ukuthi baphezile bazayenza njani ngoba ifuyele yakho niyadura i-20 liters isiyi-100 bond. Ngikhuluma kanje nje abanye abamathekisi bafakile amatekisi abo ngoba abasalethele amaprofit akufela imali ezibuyayo ezindlini
abashova. So singathi nxa ungena etekisini uyabe uthola imali kumbe usebenzani?
Etekisini ngemali yaphandle irandi i-5 rand. Then ngemali yakithi lapha ibhondi babefuna $2. So babefuna imali vele ngoba nalapho kuthengiswa yona ifuyeli yakhona sekusala emagaraji iyakingekho ifuyeli nale edurayo iyakudura njalo kodwa ingekho futhi itholakala nzima. Then labo abathengisa ku-black market babefuna i-cash babengafunile kuze ama-eco cash lamabhondi akho la. So babefuna imali yaphandle eBotswana kumbe irandi.
Oh, so singathi vele sokusebenza ipula lerandi kuphela.
Imali asebeyifuna ukuze into zihambe.
Hayi, siyakuzwa ke Colin Nyeloman, siyabonga kakhulu khona ngapha eNdlovini.
Hayi, kubonga mina baba.
Oh, okay, thank you so much, bye-bye.
Mm-hmm. I think we have another caller.
Colin is saying...
Maybe before you take,
People forget, or maybe just 2 seconds. So what he's saying is that at the border town, they're no longer accepting any currency except the pula and the rand.
Yeah. Hello, Mkoma Patrick. Hello, Patrick.
Hey, hello.
Magadi iko Mkoma.
Tinofara muri sezve nyikoko.
Kuno tiri wadi. Tiri kutaura nemi muri kupiko?
Ndiri kukwekwe.
Kwakadi kukwekwe uko?
Kukwekwe kuri nani.
Taurai tinzwe. Zvakamira sei panyaya yemitengo nezvimwe zvakadai uyezve munoona sei chikumbiro chiri kukumbirwa nematicha ari kuti iyo dai hurumende yavabhadhara mari yavo nemari yekunze?
Mitengo kunoko yakanyanya kukwira zvakanyanyanyanya. Zvekuti mafuta ari kutotangira kuma$25. Uye chikumbiro chematicha dei hurumende yachinzwisisa vawedzegwa mari yavo nekuti iko zvino haina zvairi kushanda yavari kupiwa yacho.
Imimi muri kubata mabasa api kukwekwe kwamuri uku uyezve zviri kuendeka here?
Hapana zvatiri kuita.
Mune mhuri yakakura sei?
Ndichiri mukomana ndichiri kuda kuzvidza nezvechikoro but nekoma kwezvino pakaipa.
Aiwa, pakanaka pakadaro nekuti ndimi vemangwana vachenge vano vana baba vemangwana. Saka imi vechidiki dai hurumende yanga yakateerera pari zvino ndezvipi zvamaipase chikumbiro panyaya iyoyi yekuoma kwaita zvinhu munyika?
Tachikukumbira kuti dai hurumende yakwanisa kugadzirira zvikuru sei kudambudziko remari nemabasa kunesu vechiduku.
While you're still there, Patrick, if you can just explain to us in English, you are a youth staying there in Kwekwe. What are some of the challenges that you're facing when you look at the economy and how things are just moving day to day?
Some of the challenges are we are on the look of man, but Kwekwe wana manje vanhu vakufosa kuenda kukorokoza kwavari kunosangana nematambudziko erufu vachiurayana vachigwa.
Aiwa, thank you so much mukoma, and I hope kuti zvinhu zvichakuitira iwe zvakanaka sevakomana vechidiki ikoko Kwekwe. Bye bye.
Bye.
Right, we've got another caller here, Mponzi Bongile. Bongile Mponzi, kunjani?
Ngiyaphila, linjani ndani?
Siyaphila kakhulu, ngaphi khonapho Bongile?
Ngikubulawa eMpophoma.
Kunjani Mpoints?
Hayi, eMpophoma.
Yeah, anti nazasi sikolo sasithi Sasinga cho 10 points.
Yeah.
Kati manje. Yeah. So akuthi uthi kunjani khona lapho nxa sikhangela intengo yempahla lokunye okutshene.
Eh intengo sisibulele lapha izinto sezikhwela daily. Hey asakwazi senze njani abo mashopo sebekweza daily izinto zonke impilo ezimbabho sokuzima vela kufathileyo.
Singathi impupho ke impupho imalini sizokuthiwa ikhuphukile namhla intengo yakhona.
Impupho ikhwelile layo ikhuphukile yafika ku-$17 lapho okuthiwa ishiphile iyazi kubo-$15.
Yawumani kg?
I-10 kg yamakhilogram ayi-10.
Kodwa ithengiswa ngani ngedola RTGS kumbeni?
Sebebalutshwana abantu abasebefuna ukuthengisa nge-RTGS abantu vele sekungani sebefuna ukukhweza sebefuna ukuthengisa ngemali yangaphandle kwelizwe.
So singathi-ke wena ngubona kwakho pho abantu bayithatha imali le.
Eyi lapha sokufuna abakhulu abakhulu laba bengani balokhuza bebonisane lapha kusafuna ukuthi uthwaye ubani lapha sokufuna bebonisane behlale phansi especially i-ruling party the opposition ihlale phansi lapha bekhulumisane lapha bekhothisane imilodi
ngoba ngokutsho kwakho kuyahlupha lokho ya
ha kuzima
ye siyawuza kakhulu ke bongile khona ngapho ke empunzi khona ngapho ke empophoma ungapho kwempopho
etotal
o etotal lituzana lapho sasitshela khona i-fuel kudala e
Yeah.
Hayi siyabonga kakhulu ungathina kusasa mfowethu.
Hayi kulungile.
So this guy is saying that the situation is very bad in Popoma, you know, 10 kg pack of mil is between $15 and $17.
Mm-hmm.
So he says it's too high for many people. So it's a crisis according to him.
Yeah.
Yeah.
Koma Peter Magadi.
Kuzeli Magadio.
Ai watiri wa destructora nemi muri kupi?
Abandri mukadoma.
Tinokuchingamidzai kwakadii kukadoma uko?
Aiwa, kukadoma kuri nani kungoti chando chete pati kuri nani.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu panyaya yemamirira akaita zvinhu munyika. Uyezve tanzwa nhasi sangano reATUS rinomirira vadzidzisi vekumaruva vachiti ivo vari kupa chikumbiro chekuti vabhadharwe nemari yekunze. Uyezve vari kufunga zvekuramwa mabasa munoona seizvi.
Ya nyaya yavo inyaya iri right nenyaya yekuti isina tikatarisa kuti vachipiwa mari muno yatiri kuti bond note yachiona kana kuti RTGS haina chairi kukwanisa kuvaitira iri ngoti achiitiwa nhasi haisi kushanda saka dai government yange yaikwanisa kuvapo ari maUS$ I think zvanga zvichivaitira zviri nani ozanti achiipiwa nhasi ana chaanokwanisa kunotenga kana kuti mwana atengere mwana zvinhu zvekuchikoro asi kukwanisa even kuafforda chikafu chake chekuti adye for month yese asi kukwanisa nemari yarikase yari kuitwa nekukwira kuri kuita zvinhu
imi muri kubata mabasa api kwamuri ikoko
isu saitomboshanda makambani akafanana nario zvimu saka nenyaya yekuti zvinhu zvakazongonge supply yacho mazvichakwanisi kuita takabata dzimabasa taakumbo kata so takatomira mabasa atisi kutoshanda
saka muri kurarama nei
mati
muri kurarama sei zuva nezuva
zvinhu zvakatooma unotoshaya kuti woita sei kutongo izvi ndirikuda kuti uite zvekuenda kumamainzi yegold hakusi kuwanika mapumps chii mvura inenge yakakwira zvese hakuna chatiri kukwanisa kusvika zvinhu zvakatooma mukadoma zvekuti hatiri kuomerwa
handi munotaura henyu chirungu timbonzwa kachamaitaura kukambani kwamaishando
but not hysteric
right mbijana iyoyo tell us what's the situation like for you there in Kadoma
in Kadoma things are not good to everyone so we need help I think if we use US$ everything will be easy.
Saka mashoko api amungade kupa imidai hurumende yanga yakateerera pari zvino zvichemo zvenyu zviri pamwoyo penyu ndezvipi
zvichemo zvangu zvekuti dai vakwanisa kubvisa savo bondi rayo kuti kana kuti sendisa maus dollars vokwanisa kubhadhara macivil servants nemaus dollars so that isusu tisiri kushanda maunpaid tokwanisa kuwanawo mapisex kuvanhu macivil servants so that maus dollars anotanga kusegurita munyika.
Aiwa, tinotenda chaizvo mukoma, muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko.
Aiwa, kana nesu tinotenda nekuti pinza muchirongwa.
Aiwa, chirongwa mbechenyu. Musanete, garai muchipinda muchitaurawo pfungwa dzenyu.
Yeah, I think we can go back to Mr. Believe Kaule, who is a former senator. Mr. Kaule, you have been hearing people saying a lot about what is going on in the country. So how best can the president and this government fix this kind of a crisis?
I think the best thing that the government can do is to get rid of the bond notes, because it is no longer bonded. That's what it was before. Mm. It was the time it was introduced. This time around, it appears as it is now more of a Zimbabwean, more of a currency than what it is. Mm-hmm. But then I think that is the only problem that we need to address as a government. And the thing is, we are trading with South Africa. Mm-hmm. I think more than 70% of our trade is with South Africa. We are doing our business with South Africa. So I think if we can consider using a RAN, I think that will help us a lot, even then. I don't know whether, because last time it was suggested that we try and use the RAND, but then I don't know what happened. We ended up using the US dollar that we don't have even then at the moment. Mm-hmm. You will find that the problem that you have keeps is that we don't have our own currency now, right now as we speak. So that is why this bond thing is doing us more harm than good. So really, we are in trouble. We are in great trouble because of this bond not thing. So I think the best thing is for us to move with speed and get rid of the bond notes.
And maybe even the RTGS. Let's take a caller, Mr. Kaule. Just hold on there. So slow, Baba, because not tomorrow. Baba, Moyo, unjani?
Hey, someone on Saturday.
Unjani, kuna ngapola po kola, because not tomorrow.
I'm feeling it's a cool, graphic end on the Cape Town.
Yeah,
uma izinto zikhona ngabeni so abantu bazosila ngani, bazosila kanjani abantu bengasebenzi. Into enzima kakhulu lezi isikhathi sokuthi-ke uhulumeni kwe-ZANU PF ngabe uyavuma nje ukuthi bahlulekile, because abantu bayasokola elisengisho nasemazweni la sikhona khona kasiphili kahle, ucabanga ukubuyela ekhaya kunzima. So akunzima kakhulu-ke, mina ukubona kwami bengibona kungcono ukuthi bakhuphe le nto yabo ngokuthiwa yimabhondi nokuthiwa ama-RTGs noba yini, bazame ukuthi bakhuphe, because le nto hhayi ayilisizi ngabetho ngisilize ngisho kuthi.
So wena singathi-ke ubanceda njani abasekhaya?
Hey, alikhaya yikho khona lokhu kesiphila ngokuthi lathi lokhu esikudobhaka ngapha e-South Africa sibe sibathumeli nakhona le muva ukuthi labo bazame ukuphila, but isili kunzima ngenxa yokuthi nathi ngapha sabe singasebenzi kahle imsebenzi yakhona. Kunzima uma ubuye ngaphandle ngoba le mali sabe sinikeze imali lapho khona ufuna ukuphila emuva kumele ubaphilise. So kusibhekisa nzima kakhulu, uyazi ebesengisisa nje ukuthi kumbe ngabe phela ngoba kudala laphana kwathi mazwe isimo sasezibheda unkomo ubayenza i-unit government lo mgali. Ukuthi uma sebebheda futhi kwangirayile omugali baphinda ngenza i-unit government kwaba ngcono isimo. Bengicabanga ukuthi nakhathi esi mazwe ngabe zibona kudala umnankakho akavume kumbe nisamisa bayenze leyo-unit government ekhiphi ukuthi abantu bakwazi ukuphila, because hayi sekunzima mpela, sekunzima sakwazi ukuthi siphile njani, senze njani.
Ye, siyakuza kakhulu emoya, ungathina kusasa baba.
Yes,
so he's calling for the unit government again. He says that may work, you know, because things are bad. They're not jobs, but prices are going up.
Hello, caller.
Makadini.
Tiri wadi makadi yenyu kwa mriko kumriko upi?
Aiwa ndilo fara. Ndimkoma James ndiri ku South Africa.
Aiwa kwa kadi trukunya sukukunzu kwa hii ku South Africa kwa kadi.
Ku South Africa kwa kanaka simulongozi waka uti. Kana usiri kwa kwa nenye zirugwetika kuna ku South Africa. Namu yachi ya kato yato tipinda sako marara.
Aiwa ndizozo. Tipewo pfungwa dzenyu panyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika. Uye zvine chikumbiro chevarairidzi.
Dambudziko rataita mufunge zvenyu amaika.
Mhm.
Kuzimbabwe uku takagara takangoita hameno kuti dambudziko rokuti tine vanhu vanotitonga vasina hanya nesu. Enda havanei nekuda kuziva kuti vanhu vari kutambura zvakadii chichiri kuitika havanei nazvo.
Mhm.
Mukatarira izonya iri kutaugwa yemadhora iyi kuti vape munhu madhora iko zvino handiti ndege dziri kuhaiwa kuDubai dziroda madhoras. Saka muchinzwa vana mudoti havachitaura kuti hazvizvi zvakaita because vanoziva kuti ndodo ivo vari kuwana madhoras. Ende dhora riyairi mukapinda kuZimbabwe iko zvino mabhondi aya akazara pabhodha apa vachichinja. Ukatarira unoona kuti mari dzadzidzi dzavo vanhu dziri kubva kune ivo. Ikozvino pana ari kunzi mwana wa Mutanga, I can only 200,000 US dollars. Munano kana ne Maria kadaromba, ende zvakatotaurwa zvakatopera, akatozvibudisa pamwe vanotosungwa. Saka taita dambudziko iroro mufunge zvenyu kuti muZimbabwe kuno uku hatina vanhu vanotida baba, vanhu vanotitonga havanei nezvinoitika kuvanhu vavo. Hameno kuti tichararama sei.
Saka imidai hurumende yange yakateerera pari zvino zvizvi zvamanga muchida kutura kwavari kuti vanzwe panyaya iyo yemamiriro yemari nezvimwe.
Hurumende dai yange yakateerera chavari kurambira kuti vangoti aiwa sezvavakamboita natsvangirai chamisa chiva titaurirani tione kuti zvinoita ku zvinoenda kupi. Vanorambira iko zvinhu zvokungoona kuti uyai titaurirani kana kuti even chero pavakatinyepera kuti tivabatsire kubvisa mugabe dai vanga vari vanhu vane pfungwa vandai vakati ngatimbomira maelection for the next 5 years maopozisheni chiuyai tigadzirise nyika nyika inake fete tozoita zvemaelection but vanhu vane utsinye mukatarira even vanhu vamuno chimwe chinotirwadza mufunga yamai choziva kuti imi maisi mhosva because munoimbida kunzwa masaidzi ose vanhu vamunodaidza vezano vamwe aya vaizvinhu zvavanotaura zvinotirwadza saka muchizoona vamwe vanhu vachitaura zvinhu zvisina kunaka zvisingabvumirwi paredio apa inyaya yekuti vanhu vaiva anotaura kunge iye anogara kuAmerica kana kuti ari mhemi nokwaari kugara asi ari kunyatsa kuona kuti vanhu vari kutambura.
Aiwa sekutaura mabva magona kunyatsotsanangura kuti isusu tinotema tisina kwatakarerekera saka tinopamukana kune ivavo vezano veMDC nemamwe mapato kuti vauye vachitaura pfungwa dzavo asi handiti munotaura henyu chirungu mubva mangoti dedemo chirungu.
Chirungu chinondinetsa.
Aiwa pakanaka pakadaro tinokutendai.
Ndinokutendai maita henyu.
Bye bye. Hello Mike. Sister vari bhoo makadiko ikoko muri kupi?
Kuchitungwiza.
Kwakadiko kuchiita unoko?
Kunzara takabereka nzara gore rineri.
Taurai tinzwe. Nyanya panyaya iyo yenyaya dzemari uyezve nechikumbiro chevarairidzi chekuti dai hurumende yavabhadharawo muhoro wavo nemari yekunze.
Varairidzi vakatononoka nekuti vana.
Hello.
We have lost him there.
I think we have lost him, but basically, you know, the previous caller and him were echoing the same sentiments that it's best for the government to really go, you know, look at paying people in US dollars because the RTGS and the bond note are not working. And they're actually calling for a government of national unity, saying that when former President Robert Mugabe had that unity government with Tsvangirai, the late Tsvangirai, things did move. The economy got better. So maybe this time, if President Mnangagwa can reach out his hand and offer an olive branch and him and the MDC president Chamisa get together and come up with a solution, it might be good for the economy, he says.
That's exactly what Ngoslati said. So, which means people are praying for this unity government.
Yeah.
So, Mr. Kaole, you can hear people actually talking about the unity government. Why don't you go that way through ZANU-PF and, you know, try to maybe talk to Mr. Nelson Chamisa and others? Why not?
Yeah, all what I think, let's just get learn from our neighbors, South Africa. I saw Malema congratulating Cyril Ramaphosa in Parliament. You know, it was good, and I liked that. And really, it was a very powerful speech by Malema, congratulating the leader of the opposition, the president of the country. But why not happening here in Zimbabwe? That we wake up today, Chamisa congratulating Emmerson Mnangagwa, then we get the country moving forward, preparing for the future in future elections, because some people were still holding on to say elections were rigged, blah blah blah, all those things. But then let's move on as a nation. We can't be, you can't be held, what would our country transform like that? Let's copy from such good examples. That is why I'm saying let's come together for Zimbabwe to move forward. People must come together, work together for the good of our country. This is exactly what I feel.
Yeah, so ngisinto lapho ungatshela abantu uthini khona ukuthi nga abantu bayakhala phela babagawule bathi ngake umongameli Emmerson Mnangagwa lo Chamisa basebenza ndawonye enxa ungaba lenguquko kwele Zimbabwe wena ke ubona njani khona ngesindebele sibe
ngithi mina ngelinye ilanga uMalema wathi wafundisa uChamisa wathi Chamisa ake niyekeleni ukukhala ithi ama-elections arigiwe hhayi akusebenzani lonke liye phambili umongameli kazange ayali ukuthi kusetshenzwa abantu besebenze ndawonye lakathesi kule dalo ndinaleyo ekhona evumele ukuthi ama-opposition bathi bahlangane kuhlanganwe kubunjwe into eyodwa abantu bahambe beye phambili nginike isibonelo se-South Africa e-South Africa ngale ngibone uMalema echayela ihlombe uCyril Ramaphosa ukuthi yazi kuyinto enhle kakhulu ukuthi ukhethiswa oludlilile ilizwe esitshele ukuthi mongameli usebenze kungabi le-corruption kuhulumende yethu kungabi lalokhu esifisele okuhle ukuthi kuzasetshenzwa bazasebenza ndawonye kathi yindaba kungenzakali lapha eZimbabwe indaba kungenzakali la kweZimbabwe khona eZimbabwe kwenzakali khona pha eZimbabwe lakwe sibona amadoda esithi hhayi mongameli Emmerson Mnangagwa sicela ukuthi sisebenze sikunika lathi siyakunika amandla ukuthi usebenze kodwa sicela lokhu kulungisishe sindawonye sindalo nama-opposition parties.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke babagawule bamba khonapho-ke sizwe ukuthi abantu bathini lapha ku-social media
Dr. Ndavisi vari pa social media platform yedu ye VOA shona uye kune vamwe vambotinyorera vazhinji ndo vatirikutowana vachipinda muchirongwa pari zvino asi regai timboverenga zviri kutaura vamwe vari kukomenta pane zviri kutaurwa taona isusu Lucy Ndongo yechikore ari kuona ari panapa ari kuti iye zviri kutaurwa navagaule hazviitiki muZimbabwe nekuti vemuZimbabwe havana kuwina fair and square ndokutaura kuri kuita Lucy Ndongo yechikowero Nicodemus Matari runs Mr. Gaule, you are comparing things which do not match. South Africa elections were free and fair. Courtney Mempi caught me ari kuti zanu dai yatonga maskati mausiku MDC yotonga maskati zvinhu zvoita bobo saka kwari that's the unit he says maybe MDC should be the one ruling in the afternoon and then Zanu PF at night and then there's a unity government that way but I think it's just bringing humor
in the evening right
yes so that's his take.
Let's take this call and then we'll come back to you Marvelous Sithandekile Mpofu kunjani
Siyaphila ninjani sithandazile Mpofu.
Oh sithandazile unjani ntombendana?
Yes. Angizwa.
Unjani mama?
Ngiyaphila linjani?
Siyaphila kakhulu. So ke khona ukwenzakala eZimbabwe uthini ngakho mama?
Ayokwenzakala eZimbabwe baba, iZimbabwe simoshakele iqiniso.
Eh.
Asisela kuphephela ukuthi singaphephelela ngaphi sokunzima kusalulanga ngawo uhulumende uyavuma ukuncediswa.
Ancediswe mbani manje urhulumente
urhulumente kavume uNelson Chamisa amncedise bengadonselani ukwenzela ukuthi bekwanise ukulungisa i-economy yeZimbabwe
ukuthi ungalunga sebeli
bengancedisana kuzalunga baba
so oba mamakhiye lapha uchude kuchamisa beli mkhiye amakhiye
ngitsho cha kungayisiyo obamba amakhiye sibili kodwa imbono ingahlanganiswa kuyalunga Ngoba yena akudingayo lapho sedinga imbono yabanye abantu yena yedwa kangeke basakugwanisa.
So kumele bahlale phansi balungise unit government ikokujoy.
Yiko phela baba.
Kodwa kuyasebenza yini ukuthi kuhlale kulama unit government kwanze ukhetho sokuphindwa futhi unit government kuyaphetha ngani kono?
Hayi, kufanele kwenziwe kanye. Kube kungayenziwa kanye kuyabe sokulungile baba nothi ukuthi kuhlale sokuhlalwa phansi njalo nje.
So wena ekhaya lapho uvela khona sibili basebenzisa imali iphi manje khona manje?
Mina ekhaya vele ndavuka ePlumtree baba. Kodwa kathese kunzima ngoba ipula liyasebenza ePlumtree, iranda liyasebenza ePlumtree, ibond noti liyasebenza ePlumtree, i-US liyasebenza ePlumtree. Ukuthi singatsho ukuthi sile mali iphi kasilayo sibile i-US esebenzayo.
Ugcinene nekhaya mama?
Mina ekhaya ngigcine ngo last month.
Oh yes, uzokuthiwa besemhlupha phela ama-RTGS lawo le bond. Abantu bebesithi hayi abasakubambi lokho.
Hayi abantu vele akusasebenza iqiniso, iqiniso lihle ibond kalisathengi bantu.
Kulobuzini?
Hayi kunzima sibili, kambe nxa imoya ikhomba ususiyayigada nge-$5 baba kuyabe kusalungile.
Kunzima eh?
Hayi kunzima qiniso.
Hayi sithandazile, sibonge kakhulu mama ungathina kusasa.
Hayi sibonile, kodwa uhulumende kazama ukuthi ahlale phansi labanye bakhe kukhulunyiswa loba i-opposition party kavumele imbono yabanye ukwenza ukuthi kulungiswe ilizwe lezimbako.
Hayi siyabonga kakhulu ke ungathina kusasa ntombendana.
Sibonile baba.
So that is Thandazile in Botswana. She's also calling for the formation of a unity government. She says maybe that is going to work. So I guess we've got another call.
We've got another call. Hello, caller.
How are you, madam?
I what it what the troops are and we are Murukupi.
That was Max Matonga and Rukumashingo Kubikita.
Kwakadi Kubikita.
Kwakana Kando Namoy Sugar.
At our 18s, which Rukunya so Kukun's wife, Unarez and it's very clear, Chaiso Tipeo, Kutikwaka Mira Seiko, Kotakatarisa Nyaya. Yemutongo mutengo yezvinhu uyezve tirikuona vana vadzidzisi vari kukumbira ivo kuti dai hurumende yavabhadhara nemari yekunze vachikokerwa nesangano reATUS rinomirira vadzidzi vanodzidzisa kumaruva. Munoona seizvi?
Itori fungo yakanaka mainini. Ndakabva kumasvingo ndikati kuswera zuro. Ndakatenga zvinhu $100. Ndikakuudzai kuti ndakaendesa chandakabata zvinosevesa nokuti shuga chai chaiyo muhusa yakuita $7 shuga. Tobvapo mafuta royo yekuita $21 muhusa rune dokutaura. $21 mafuta akubikisa. Saka ndiudzei kuti an ordinary teacher ari kutambira $500 angatenga chii? Pfungwa dzangu dzokuti kana vachiti vada kupuwa mari in hard currency zvitori nani nekuti shuwa namwari mararamiro acho hazvina tsikuitwa. Nokuti imagine kuti kufamba mazuva ano muzimbabwe kuchaiti kwaakudhura. Kwaakudhura kuti ufambe nebhazi ufambe distance of more than 100 kilometers you pay not less than $10. Ndikana kudzoka yaita vasikisi
apa inini
chenera kuti atambire in foreign currency I think zvingatove nani vanogona kuwana or something.
Imimi munobata mabasa api emaoko?
Iko zvinotongori ndita zvokurima.
Saka zviri kubatika here? Muri kuwana muchikwanisa here kuchengeta mhuri nezvimwe zvakadaro pama basa renyu ramuri kuita rekurima here? Zvakamira sei mwaka uno?
Gore nazvina kutwasa nekuti mvura chakaita shoma. Mvura haina kubuda yakawanda yakaita shoma. Asi ida kuti mvura haina kutirasisa hazvaida zvakanasi kuita.
Saka mashoko api amaikwanisa kuti dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maikwanisa kutaura navo zvii zvamungada kuvakurudzira sevarimi vari ikoko kwamuri?
Ini dai ndaigona kunzikwa neanyone ari muhumende ndaida kukumbira kuti vagadzirise nyaya yepetro nedizel. nekuti somaonera angu ini diesel nepetrol zviri kukonzeresa zvinhu zvakawanda zvinoita kuti ani nani an ordinary person muZimbabwe atadze kudini kurarama. Nekuti ndoda kupa an example yakaitika sometime last year.
Taura izvi.
Friend shamari yangu yakaita accident ari kubhindura. And kuti ndive kwendiri kunoenda kubhindura ndaida $150. Yokuenda sete kudzoka $150. I couldn't attend the funeral because ndasingakwanisi kupay money for transport. And imagine kuti chivanhu chedu chinoti munofanira kuchema navanochema, mufara nevanofara. I failed to attend his funeral. Not because ndasingaende, but because kuti the situation yanga isingabviri kuti hapana pandaiwana $300 yokufambisa chete.
Aiwa, mashoko anosiririsa chaizvo. Tinokutendai mukoma nekupinda muchirongwa chedu uyezve nekutaura kwamaita kumuve nezuva rakanaka.
Tinotenda hedu, asi daitaigonawo kunzikwa nehurumende taitiva batsiri special maticha, nekuti maticha ndiwo anoita vanounza rujekeso munyika kuti tikwanise kurarama, tikwanise kudini, zvinobva mumaoko amaticha. Saka dai hurumende yanzwa kuti shuwa na mwari matisha akwanise kuinta kutambira mwari gawa wata of $200.
Aiwa
kwa mwari ya kawanda kwa tambisa $200 kana $150 wana buda kurarana.
Aiwa tinukutenda icha izo muve nezuva rakanaka. We're hearing there Gibbs from he's actually saying he's a farmer in the rural Mashingo in Bikita. He says that, you know, his wish is for the government, if they can, to dollarize the salaries and also to look at the situation of diesel and petrol, because that's where all this issue is coming from. If that's affordable, then, you know, people can be able to move around, to do business and revive the economy. He gave an example of a friend of his who died, I think he said, in an area that's far from where he is. He needed 150 bond to go to the funeral, but he could not. He did not have the money.
So, really tough, the marvelous. I think we've got another caller. Umsunduzwa Ndlovu. Kunjani Ndlovu?
Ngiyaphila Mr. Tuvele, njani kodwa?
Siyaphila kakhulu ke Ndlovini. Akuthi uthi wena ubona njani okwenzakala eZimbabwe?
Hey Mr. Tuve, laphana kunzima esingeke sazi ukuthi abantwana beZimbabwe bawonani emhlabeni. Kodwa ke phela ugovernment waseZimbabwe uyakhumbula ukungena kwababa uMnangagwa mayengena embusweni. Kwakungathi ke uzatshintsha amatshe awenza isinkwa. Kodwa kwamanje abantu bayahlupheka njalo sesimbonile hamba amazwe namazwe thathathuthengekhe ekhaya, kodwa ayikho into esebuyayiphethe ngesandla athi bantu beZimbabwe nangu engutholileyo. Kodwa kuyakhutshwa kuya phambili ngokuhlupheka kwabantu ngabeZimbabwe, okuyinto ebuhlungu kakhulu lathi esisemazweni masikubona lokushana sithala uvalo ukuthi manje sizasofanele sisebenzele khona ekhaya.
So ke ubona kuzani kodwa kulungiswa njani konke lokho okuhluphayo?
Yazi Dube laphana ma ngombono wami lo Dube abantu benganiswa kabi. Uyabona ngendlela embona ngakhona, ukhona umuntu ophethe isikhiye ovala yonke lento le. Ukhona umuntu ophethe bona bodwa bengamaqembu lawana aphetheyo kakhulu i-MDC nezanu-PF abayeke ukulwa ngoba lapha abalwela khona kusuka kuchaphekezele lathi ngase singapha phansi. So ngiyasola ukhona abantu abanjengabe-MDC me-DSK basiphethe lapho ukuthi hawu okay uthi uyabusa thina siyavala la, and ma bevala lapha uhluphekana naba bantu, and then unsinyolo lwana olufakiweyo eceleza ama-sanctions la khona uMnangagwa amthinti or abaholi bezanu p f abathinti lana, athinta thina napho ngoba manje lapha usuke ishaya abadala laba ma efuna i-15 uyakwazi ukusivota loba e-Mozambique loba e-UK.
Ye hayi, siyakuzwa ke Msunduzwa Ndlovu. Uphosele ukugcina ba.
Engingakusho kanjalo ukuthi mhlawumbe ma kulokuthi abaholi be-MDC noma bezani bengizwa, siyacela ukuthi siyekalani ukulwa njalo phethele sikhiyovala zonke lezi zinto lezo, makavule abantu beZimbabwe lawo bekwazi ukuthi bathole ukungcebeleka. Ngiyacabanga ukuthi maybe aluba ubaba uMnangagwa akalama-sanctions lawa onawo, maybe bekukhona okunye besingakubona noma simkhipha bese emkhipha sithi indoda wabusa kungela ma-sanctions kungelani ngakho ke phuma ke wehlulekile kungene omunye manje usebenza ngaphansi kwama-sanctions asazokuyehluleka noba kumbevele yikho khona kwakukhona kusadlalwana ubaba wakuqa asazi.
Hayi, siyabonga kakhulu Ndlovu, ungadinwa kusasa baba.
Siyabonga Ndunenkosi.
Yes, so that is Mr. Msunduzwa Ndlovu. He's saying that, you know, the president has been visiting several countries, but nothing tangible is being seen on the ground. So people are still suffering. And he says the MDC and ZANU-PF should actually stop fighting and focus on, you know, the issue at hand, which is reviving the economy. So he says without that, nothing is going to go right.
I want to talk to Chingamiza Deborah Tembo. I'm watching you from Santon, Verimon, Muramba, Kudirwa. Arikuti ndifonerei vachibva vatipa namba dzavo. Tafadzwa papa tafianza watching you from Johannesburg. Courtney anogara achiti teedzera tinokutendai Courtney Mempi koti tinokutendai simbarashe chokuda. Hanzi inini zvinhu ndoona sekuti mapato ese akaita mubatanidzwa Zimbabwe inonaka not zveku kwere zvekurwisana zvavari kuita. Courtney arikuti simavhi ndirikudawo kutaurawo but nguva edu Courtney ndo inenge yaita jealous kwa uri nasi. Prosper Machizera hanzi ndinonzi Prosper Machizera please ndifonerei but time yedu manje haisi kunyatsoita very soon Muramba Kudirwa I'm watching you from Chipinge saka thank you so much we've got people watching us all the way from Chipinge vamwe vari kuJohannesburg vamwe vanga vari kutaura nesu vari muHarare over to you Gibbs.
Yes, so kuloba vake umtandeni Nqobisi Chibale so kuti ngeke sijabulele umnumzana umnangagwa ngoba uvele kayenzi uright nxa cha abantu kuphela ikho sikubona kuphela then Martin Frank Samamo uti mfonelani Samamo sakuzama khona pho ke mfowethu uthuli masoka uti yebantu lokho kukhulunywa ke ngabantu bezanu vele ufananisa ipolitics yeZimbabwe leSouth Africa vela kukhambelani konke lokho kuzobuya ke uBrian Maka uti umnumzana ogawule compare two totally different scenarios. Abayeke ukudlala ngabantu. Yikho lokho okwenza ukuthi lizwe lingalungi. UDenzel Dube uthi ngikonestiki Dube. Kuzobuya ke uTendai Mashonga. Uthi ngiyakubona sis marvelous lo Dube khona ngapho ke studio. Kuzobuya ke uDima Linga uthi siyalizwa Dube kahle kahle. I'm watching you guys from Pretoria. Kuzobuya njalo uTendai uthi ye lokho ngikhona khona phestikini. Wakona ina wanchukwa
ntukula? Saka tuda kutenda vese, pane vamwe vamboti nyorera, tisati taisa chirongwa ichi, pana Peter Mabayo, Albert Mboto, Isaac Tapiwa, tunokutenda Max Matongwa, ni Laxmo Manguiro, vesa vamboti nyorera pataisa posti edu, simbarashe taone shiri. Tichange triku kukufonera imangwana tichende ramberi ne chirongwa ichi, titaura pa let's talk ngati kurukurei, chatino kupakurei ne chipiri, saka tosanga na ipapo titau tichende ramberi richitarisa zviri kuitika izvi pamusoro pemamiriro akaita nyika uyezve pamusoro pechikumbiro chevarairidzi chekuti vatambiriswe mari yekunze Gibbs.
Yes, uzabona ke umtakatixo bayana uti hey kuzima sibili kukhonapo okwenzakala kwele Zimbabwe kuzobuya ke uNison Dube uti bond not hilo elibangela konke lokho kuhlupa abantu beZimbabwe kuzobuya ke uGwalagwala uti ya iZANU-PF inzima bafowethu ZANU-PF hashtag must fall so ke ngawugawuli khona uyaphendula khonapho kuzobuya njalo lo Pinsoman uKelvin Nizwita uthi ngaphela bafowethu liyamfonela phela sixoxe kuzobuya ke umcebisi Mthembo uthi only ZANU-PF can enjoy this not everyone untombi yakomnyati umamdluli uthi eBotswana khona ngale uthi Dube ngicela limfonele manje isikhathi Duma Mdluli so I think we're coming to the end of this show. Fabulous.
Would like to thank everybody that was live streaming with us. Nokutenda ivese mangavari pa Facebook page yedu ye VOA. Shona ne avo vapinda muchirongwa muchitipa pfungwa dzenyu. Ngatisanganei zvakare mangwana apa chirongwa che Let's Talk. Ngatikurukurei patichange tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Uyezve chikumbiro chekuti vashandi varairidzi vatambiriswe nemari yekunze Gibbs.
Yeah, kunjalo ke marvelous. Sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guests this evening, our guest, former Senator Pilif Gaule. And we also want to take this opportunity to thank all the listeners and viewers who have also joined us tonight on Studio 7 Live Talk. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. saying, let's meet here tomorrow.
A marvelous Mfanganya Huye saying, I'll see you again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei, where we'll go ahead and be speaking about some of the issues facing Zimbabwe. Bye-bye.